A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Monday, December the 23rd, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about Christmas, which comes at a backdrop of deepening economic crisis and widespread hunger in the country.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And also live streaming, so you can join in the conversation right now. Please visit our Facebook platforms at VOA Ndebele and VOA Shona. We will be live also on our websites, which are www.voashona.com. For Ndebele, www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com for English.
Zimbabweans are bracing for one of their worst Christmas holidays on Wednesday due to the deepening economic crisis and widespread hunger affecting 7.7 million people. The country is also facing fuel and electricity shortages.
Many people in urban areas and outside the country say they are unable to travel to their rural homes to meet family and friends due to the economic situation. Tonight we want to hear from you. How are you coping? What are you celebrating this Christmas? How are you going to the rural areas? If you're in the diaspora, are you sending food home? Please join in the conversation right now.
Yebo, lichona njani Zimbabwe omuhle ikudibana lamhlanje kunge Monday ngomvulo mhlaka 23 kumpalakazi sesalelwe nje lusuku olulodwa ukubana singene kukhefu lekhisimusi ngolwesithathu phela mhlaka 25. Yilo ke udaba esikhuluma ngalo lamhlanje. Sifuna ukuzwa ke kini ukubana njengoba ikhisimusi isiza ilizwe liphakathi kobunzima kangaka, uhle izinto ziyadula, ukudla akubambeki, kanti kulendlala njalo elizweni, amanzi ayasilela kobulawayo, idizili lepetulo kuyasilela elizweni, kanti lamagetsi lawo kasatholakali. Asechona engekho okwesinye isikhathi ahamba okwamalanga. Ngakho sifuna ukuzwa kini bathandekayo ukubana lidlala njani ikhisimusi yalonyaka. Liyilungiselele na abakudiaspora kubo South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Mozambique, DRC, America, Britain, Australia. Libuyelile yini emakhaya layahlangana lemideni kumbe. Njengathi njengoba nesikhona pha ku studio lehlulekile lana sifuna ukuzwa ke ukubana lidlala njani phakathi kobunzima bonke obungaka ngoba bakhona abanye sike sakhuluma labo bathi hayi ubona kaba soze benelise ukusuka emadolobheni lonyaka baye emakhaya. Abanye ngabathi base South Africa bathi hayi ayisikho ukuthi sesadliwa zindunduma, umumo osekhaya yiwo ongavumiyo, ngokunjalo abanye bathi hayi bathumezela amachangana bhegi, amarayisi, ompuphu lani lani ukuthi abantwana bakhona ukuba le khisimusi enhle. Asixoxeli bakithi sizwe ukuthi ilispenda njani ikhisimusi uhlelo ngolwenu mafi.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi pano tichange tiri kutarisa isu kuti kisimusi yegore rino makairongera chii. Tinoona vazhinji vari kuchema chema vachiti aiwa zvinhu zvaoma pari zvino, mafuta ekufambisa ari kuti dhurei uyezve haasi kuwanikwa, mari yemabhazi ekukwira kuti vanhu vaende kumusha vamwe vari kuchema chema vachiti pavari kusvika kuzviteshi vari kubva vasvikoona mabhazi akwidza mutengo, michovha zvakare iri kukwidzawo mitengo. Chikafu muzvitoro chiri kudhura zvakare. Vari kunze kwenyika kudiaspora sesu sontunga. Gore rapfuura nguva iyo inoenda handiri kumba asi gore rino ndazvitadza ndifunga. Saka ndozvatiri kutarisa kuti vari diaspora muri kuenda here kumba kunoona hama neshamwari kune avo vari kunyika dziri pedo neZimbabwe tinoziya kunana South Africa nguva inouya ana mujivha. Vanonzi mujivha zvoya?
Vanzi injivha.
Ana injivha.
Kana kuti mijibha.
Kana kuti mijibha. Vari kuenda here gore rino uyezve kunana Botswana nekumwewo kunana Namibia nekumwewo muri kuenda here kumusha panguva ino yeChristmas. Saka ndozvatiri kukurukura iye nhasi. Tombotora mukana wekuti tinzwe hurukuro nevamwe vanga vari kutaurawo vamboenda kumabhazi vachida kunoona kuti zvakamira sei, tinzwe kuti vanga vari kuti chii. Saka tichanzwa nevamwe vari kuchema chema nekukwira kuri kuita mitengo yekukwira mabhazi. Tichinzwa zvakare nagurukota vanoona nezvenyaya iyoyi yeenergy yezvemafuta vafortune chasi vari papo pahurukuro. Tichanga tine mazwi akasiyana siyana. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii panguva iyoyi yezororo reChristmas.
Mabhazi adhura. Chero ukada kufamba adhura. Ka distance kadiki diki kari kudhabhura katatu apa unenge une vana kuti uende kunodyirawo holiday kokonda chikafu. Hakusi kufambika.
Dhiziri rachona tiri kuriwana kublack market. Apa kuti tiritenge tiri kushandisa maUS dollars. Saka totokwidza mutengo kuitira kuti kana takunotenga dhiziri tofanira kutanga tatenga maUS dollars. Nekuti isu hatingamire kushanda nekuti holiday. Vanhu varoda kufamba nesuwo toda kutoraramisawo mhuri. Hapana zvatingazviita.
Tiri pahighway tikuona kuti mabhazi ekambani yeZupco chaiwo chaiwo ari kunzi akaiswa mashoma kuti atakura vanhu sezvo vamwe vari kuvamanyira vachiti anenge ari nani, asi mashoma zvikuru. Tikuona kuti paanenge achikwirirwa chaipo chaipo kana richinge rawanikwa bhazi rakadaro vanhu vanorwisana kuti vange vachikwira mubhazi imomo nekuti ringe rakava achikwira pahighway. Saka ndichikukurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kusiwo mabhazi akati wandei kuti vanhu vange vachirerukirwa vachiinda kuona hama neshamwari nezvimwe zvakasiyana siyana. Vanhu vakawanda vari kutadza kufamba nzendo dzavanoda kuenda kunoona hama neshamwari nokuda kwekudhura kwaita mutengo wemafuta edzimotikari uyezve nokudhura kwaita mari yekukwirisa mabhazi nemakombi. Izvi zvaomera veruzhinji nekuti mari chai inobatika havana. Vamwe vari kuchema nekuti havana kuwedzerwa mari dzavanotambira, asi zvinhu zviri kungokwira nguva nenguva. Takatarisa nyaya dzekufamba kuri kuita vanhu munyika yeZimbabwe. Tanga tiri muhighway vanhu havasi kufamba semakore ese. Vanhu vari kutumira mari kuhama neshamwari dziri kumusha. Vari kuti havachakwanisi kuenda kumusha nekuti mabhazi adhu. Isu sesangano repassenger association muZimbabwe hatisi kufara kuti nyaya yedomestic tourism ichange yakuderera zvakanyanyisisa. Iri kutoderera nekuti vanhu havachakwanisi kufamba vachinoona nzvimbo vanhu vemunyika yeZimbabwe.
Dambudziko remafuta rinopera kana takuwanawo foreign currency yakawanda, ikonomi yedu ichishanda, tichitengesa zvinhu kunze tichiwana foreign currency. Ndiro zvatiri kushanda zuva nezuva kuti tisvike palevhu iyoyo.
Apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna gurukota rezvemafuta kana kuti rezveenergy vafortune chasi ndovapedzisira kutaura vachitaura ivo mamiriro akaita nyaya yepetrol nedizeri. Asi tichamboenda zvakare chikuratidza ivo zviri kuitika kunzvimbo dzakadai seBulawayo panyaya iyoyi yekushayikwa kwezvekufambisa kana kuti kudhura kwemabhazi nemichovha. Ntunga.
Yebo, kunjalo. Mavhisile sila mavhidhiyo lapha eSwathethe edolobheni lakoBulawayo eRenkini. Asizweni abalaleleyo, sibukele nababukeleyo.
Ndingatsho ibizo lesikolo.
Nebizo lam uPensani Moyo.
Ndingasitshela ukuthi lapha eRenkini lenzani.
Hayi, mina wangenza ukuthi eRenkini bengisiyagadi zizama ukugadi ukuthi ngiyekufisimisekhaya kodwa sengehlulekile ngokudula kwamabhasi. Enkayi.
Ayi, malini kasi?
250.
250. Emsukwini ezedileyo abeyimalini?
Abe ngo-70 kumbe
80.
Hayi, oda ngambo.
Ibizo lami nguLidion Pepe.
Ubaba uBebe, lapha ibhizinesi njani khathesi njengoba kuyisikhathi sokulima? Ngiyabona lila
namakuva namajejo nemipilo nani nani iyahamba yini business
iyahamba mama kodwa ntiyabona izulu kalini ngabe izulu liyana kutho ukuthi ngabe kuhamba kakhulu kodwa hayi kuyancengiseka kakubanandi okuhlala
Intengo
thina sitshintshanga njengaba amabhasi thina sivele sithengisa intengo yona lethi vele sithengisa ngayo ngoba iprize yethu imele ifanane leyo ezitolo abantu ngabathatha kakhulu babaleka bakuthini
labo-ke bebekhuluma lentatheli izindaba ethi ubathabile masuku linsizo esanda khuluma lapha iserenkini ithengisa amahanisi nxaliwazi abalamadonki liyawazi amahanisi sithengisa amahanisi lezi turobho ngakho ibikhala ngokuthi hayi abamabhasi yebo bakhwezile intengo zokuya emakhaya kodwa hhayi uthi bona intengo yamahanisi lezitirobho lokho ilokhe injalo kabakhwezanga
ayi wathi nemuthereri wedu wokutanga nhasi inguva yenyu vatereri tichingotaura nemi muchitudza kuti zviri kufamba sei kwamuri ikoko tiri kutonzwa kuti tina mukoma Wilfred Chipere vari panhare hallo mukoma Wilfred
hallo sisimavela smurite
ai wandiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi mukoma
ndiri muno muHarare muZimbabwe
ehe tipirewo kuti kwakamira sei makaronga zvipi paholiday yechrismas
mwana wamai chironga chacho ndiropasina takatongogara mudzimba buchikafu chahasi kutengeka zvokuti tingati tingaronge zvataiita makore apfuurayo tichipendera tichiita sei pari zvinezvi hazvina kutimirira mushe ende pokuti ufambe uchienda kwacho hauna kufamba uchienda nokuti maservicetion edu anopiwa mafuta emota haatorina kana chinhu akatooma kuoma chaiko saka kuti ndifambe ndichienda hakuna kwakuenda kwakutongogara notarisana nevana mudzimba
vari kuti pamaservice station apa
hakuna fuel vakungotaura kuti petroli mafuta hatina and hatiriziva kuti ashaya rini ndomhindo yaunopiwa saka haukwanisi kuronga zvinhu zvokuti mangwana ndichaita sei nokuti ivo vacho vanotengesa mafuta acho havatozivi kuti mafuta achauya rini
saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii
dai taiwana nguva yekutaura nehurumende ndopa taivaudza chokwadi kuti ano zvenyu zvamu kuita zvokutungana kwembudzi muchisuya muchienda kufamuko muchinopfuya muchinokanda chikafu chokupfuya fishi munyika ichitambura kudai sozvo dai zvachipera ngavataure nevanokwanisa kunge vakomana vechidiki vanokwanisa kunge vachigona kugadzirisa nyika iyi tine tikuona kuti pavakaungana ipo papo vega vari kuita dambe nokuti hapana zvizhinji zvokubuda zvati kuona zvekuronga zviripo ipapo kuti nyika iendere mberi chaiyo chaiyoka ndofunga yakuda mukomana wechidiki anonzi vachamisa
aiwa mashoko akanaka kana munoda kumhoresa hama neshamwari tida kutora mumwe muteereri
ndoda kumhoresa hama neshamwari shuwa dzokachipiere dzokwazvimba muno muHarare muhatfield masisa park shuwa dzakuti aiwa chingotambura henyu murimo munyika hatina zvatokwasonge tichiita asi ngatingoshingai nyika ndeyedu hatingatize nyika tichisiya nyika
aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka
Thank you.
Silo mlaleli ecingweni uRichard Moyo. Kunjani mfundisi? Halo Moyo. Nomzana Moyo kunjani?
Halo va Moyo.
Nare
dzava mhenu rikaitiverenge zvavanga vanyora hanzi Studio 7 makadiko. Hazvina kumira mushe kuno Christmas Eve vanhu vazhinji havana chinhu mari hakuna asi mumashopu zvinhu zvirimo asi pana kola varipo
yebo kunjalo mavhelasi silo muzi dube umtembo stemba ecingweni kunjani dube
siyaphila njalo kustudio 7
hayi siyaphila sikuxhuma ungaphi kwendawo
ngise-South Africa
ngaphi kwakhona
ngisemajese river park tuzinerandburg
wenzani emzansi abanye besekhaya
ekhaya kuhlaleka isimo sekhaya sisixotshile ekhaya manje sikunzima ndikuzamona amatoho akhona lapho abantwana basifunde ngoba lezi kulfisi zakhona bazinga thintekani.
Hawu dliwa ngazindunduma nje Dube ngomnyaka odluleyo kwahamba ekhaya.
Ngiyifika August.
Ah okay, hayi kungcono awukageuki.
Hayi hayi ugeukeki she.
Yebo akithi. Uthumezile kodwa.
Ngithumezile lesikuru sisi lama uniform akhona ayinto zekhazi zimo. Akithi lama uniform akhona umntwana okugrade zero ku-2 uniform kumele ayithenge esikolo into zakhona nje azuza kwamabili.
Yebo akithi. Kungaphi khonapho ekhaya ku?
Ekhaya kusekhezi kodwa ngikhona ufana omncane ofunda eMpumelelo omunye ufunda eNkulumane njasa eBulawayo.
Okay, iyabibiza malini so i-uniform ka-grade zero?
I-uniform ka-grade zero ku-treating esikolweni kuthiwa ibiza 300 rand i-group lokuzenileyo. And le nto zakhona bekuyilisti yakhona, mahleka wethu ukuthi yilisti leyo abantu besikolo ba-aphruva enye indlela. Sekule listi ngathi ngifike eshophu ngibanikeza ngathi kanti umuntu lo ufunda kuphi ukuthi ugrade zero bathi isikolo sinjani lesi.
Yebo bakithi.
Isikolo nje esijwayelekileyo kuthi imazi akhona hhayi bakithi kunzima.
Hhayi kulobo nzima kodwa eMzansi kuyaphileka khona.
Khona asingeke sithi kungconywana kule simo sangakithi ngoba ngakithi khona kunzima ngoba manje imali ayikho akulanto eqondileyo kithi.
Mhm.
Ngolanga ekondile komile kusemakhaya kusemadorobheni kuyafana kuhlela ukuthi abantu bangabalekela ngathi. Mhm. Ukuthi makunzima emadorobheni abantu bese beye emakhaya kuyelini. Manje yithu lalikho.
Na inkinga ke khonapho. Ungathanda ukubingelela izihlobo labangane Dube.
Hayi ngiyabonga nje bonke khona lekhezi eThuthwane. Laba khona le bonke imali bavonke sikelele nje ekhaya asibekezelele sibonke kwenzakalani ngoba kunzima bukhona.
Mhm. Hayi siyabonga Dube ube le khisimo senhle kakhulu njalo ungene kuhle eminyakeni omutsha.
Hayi ngiyabonga la ngokuthethe nalingene kuhle.
Siyabonga ngumnumzana Mosi Dube use South Africa uthi akenelisanga ukuya ekhaya kodwa uthi hayi amathangana bheki ale mfuno zabantwana wathumezile anzi tine mwe mtereri mafi.
Hayi wa regate ende tina mkoma Charles Satuku makadiko mkoma Charles.
Hello makadiko ati.
Hayi watiri waditu kusora nemi muri kupi?
Ndi kunyanga.
Ehe taurite nzwe kwakadiko unyanga uko kumakomo uyo.
Unyanga kuri nani atete asine fiyo yanetsa.
Zviri kufamba sei ikoko hanzvadzi?
Muma service station umo siyo ikutengeswa nemabhondi iye zvetengeswa nemaiyesi.
Mhm.
Asi kuti tenge nemabhondi munoiswa muline rekuti munhu anoswera ogorara ari muline hapana chiri kumbofamba ende hauitengi fiyo iyo. Unozoiona usingajaida.
Saka kana iri kutengwa nemabhondi iri kuita mari.
Iyo kana iri kutengwa nemabhondi mamwe ma 18, 19 kana kutopfuura mapurize iwayo akatoiswa negavhumendi yavaiswa nezera anopfuura mapurize acho iwayo.
Kana muchitenga neUS anenge ari pamari?
US wari kuita $20 per liter.
Saka imima taura yenyu?
Mose ya diatuwa pa gavhumendi vanhu gavhumendi inoita kuti hatina kudolaraiza but iyo fiyo yacho yachisiya ichitengeswa nema nema US ma service stations inototaura kuti ndeyawo tinozviziva kuti ma service stations ndeyawo but vanotengesa nema US dollar vanotaura kuti nyika inoshanda nema US but iwo vanoitambira zvakare kusiyo ipapo hamuoni kuti kudzvanyirira ruzhinji rwezimbabwe kana kudzvanyira ma civil servant havari kupa tupinas tumabhondi tusingatengi kana chinhu.
Saka zvamira zvakadaro pane mazwi here amungade kutaura kuhurumende tomboti vakateerera panyaya iye zvamuri kusangana nazvo ikoko kuinyanga.
Vakomana kasesu seyechidiki sesisi timapasenja tinofamba ka tinongoti kuhurumende vakomana tinyareo tizwireo tsitsi yedu yetakakutadzireiko tiwanireo muta generation yedu mauraya hapana chekumbofamba munyika shuwa. Bhazi chaiyo chari kubva kuHarare yatetheka kuita $120 kukwira nekugara musiti. Luggage chaiyo chaiyo kutangira pa$50 kasaga kasina kana kangori neshuga tusauti tichi hapana kana chekumbofamba vati vada kutirara mosei vanhu vehurumende avo.
Aiwa, munokwanisa kumhoresa hama neshamwari dzenyu paholiday ino yekrisimusi. Saka muchapedza Christmas muchiite imanje.
Christmas yangopedza hedu kutori hakutongogara kumusha motongoushika wombudzi motongogocha ndiwo zvaidike mafuta pane pasina.
Akomana, mafuta hapana.
Zvakaoma tete, ndongomhoresawo zvakare hama dzangu, ana mai wangu, vana baba wangu variko kumba uko. Aiwa, ndinovati vave neChristmas yakanaka, tikabudirira aya ndichasvikawo nekumba kwavo chaiko.
Aiwa, tinotenda chaizvo hanzvadzi, uyezve tinomboda kunzwawo kubva kune nzvimbo dzakadai savana inyanga uko. Ko kunana Trotbeck nekumuoko vanhu vachiri kuenda here kudhuze nekunyanga ikoko?
Tete. Trotbeck mukana mukavabvunza chaivo chaivo hakuna kunoendwa, unoenda kunozorora uchizorora chii? Kuzorora kaunge waine chawaita, chii chataira chatinozorora? Kudya mari tinodya mari yatawana kupi, hapana kwokuendwa.
Aiwa, mashoko makukutu hanzvadzi. Muve nezuva rakanaka.
Aiwa, tinotenda maita basi.
Bye-bye. Ndiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri. Hello, mukoma Paddington.
Makadirini tete.
Aiwa, tiri wadi. Tiri kutaura nemi, muri kupi mukoma?
Tiri kuno kuPort Elizabeth isu.
KuSouth Africa.
Munyika yeSouth Africa wangu tete.
Taurai tinzwe, kwakamira sei ikoko? Muri kuronga zvipiko pazororo reKrisimusi iri kuuya?
Chengetedza zvizhinji, tisabude-bude kuenda kunze, kunokuti nyika ine nyika inotyisa zvikuru, ine nyika inokundwa nekuurayiwa kuvanhu. Izvozvi tanditori nevamwe vanhu vatanga tichibonoshanyira kuzvipatara, vatandichiona maZimbabwe dzakatowanda muzvipatara vakatobayiwa nemapanga tete.
Kupi ikoko?
Kudhorangidza uko, pane hospital iri pedyo nespa location watinogara inonzi Dhorangidza. Vakatobayiwa vakomana vanotokwana kuti vashanu chaivo.
Riini hanzvadzi?
Vakabayiwa kutanga kwesvondo rino rineri, kutanga palast week pavhara vanhu musi wa15. Kuno kwavanovhara musi wa15 ndopavanovhara makambani mahombe ese, vachipiwa dzimari dzavo. Kutanga pasvondo riro palast week iwo ndopatakatanga kutonzwa kuti kwadai kwabayiwa munhu, kwadai kwabayiwa munhu. Saka vakarara varimo muDhorangidza.
Vanenge vachinzi vaita se
vanenge vachiti vakomana vekuZimbabwe vanonyanya kufarisa, vakanga vafarisa zvikuru kudai vanodhakwa vosangana nemakadzi vekuno. Kana vadaro zvino manje vanobva vavati varume vacho vanobva vaoti saka mboda kuti torera vakadzi vedu, poita sekuti vanenge vachiti vanenge vachizviti isusu tine mari, vachizviti izvo saka mboda kuti torera vakadzi vedu, ndopanotaka kurwisana ikoko. Vari vese vakabayirwa vakabayirwa nyaya idzodzo dzevakadzi.
Saka mashoko api hamungapeiwo vechidiki panyaya yekuti kana vabata mari dzavo angave mabhonasi kana zvimwewo, vanofanira kuita sei nyanya vari kugara munzvimbo dzakadai sei dzamuri kutaura kuSouth Africa?
Ini chandinongokurudzira tete ndechekuti vanhu nga munhu chengetedza mhuri yako, urangarire kumusha, tarirai mone kuZimbabwe mamirira kwakaita. Mari iyoyo kwanzibe kuti uri munhu anofara zvakanyanyisa uchinoenda kune nzvimbo dzekumafaro dzamunonosangana nevaro dzamakasiyana-siyana, hamusingagoni kuzowirirana pakutaura kana pakunzwanana. Gara uri mumba mako nemhuri yako, utenga chikafu chaungochifara uri nemhuri yako, fara uri pamba pako, sabude-bude kuenda kunzvimbo dzekuungana. Kana waenda, enda hako, asi uri munhu anenge aine hunhu, anenge achiziva zvaari kuita.
Imi muri kuenda here kumusha?
Kwete tete, ini handa kuzokunda kuenda kumusha, asi zvizhinji ndakatumira zvangu kutaura kuti mhuri dziriko dzirarame. Mai vangu vangu vari kuno kuti akatumira zvinhu zvese kuti zviite zvakanaka.
Aiwa, achimhoresa yenyu hama neshamwari, takatarisa zororo reKrisimusi.
Ndinoda kumhoresa tete vangu vanonzi Mai Mapranga vari kunyika yeZimbabwe, vari paWarren Park 1. Tete munhu anga achimbobatikana nekurwara, uye munhu akabva kushaikirwa nemuzukuru wake, ndaida ngovamhoresa nemukwasha wangu yekuti Mwari vanochengeta. Chai kuti murambe muchingonamata nekuramba muri padyo naMwari. Ndomhoresawo amai vangu vandibereka, amai Gombera vari panyika yeChitungwiza kuunity all. Chiti amai makadi zvenyu, muve nezororo rinofadza vese nevanin'ina vangu nemhuri dzose dziri paZimbabwe, ndichiti komborerwai.
Aiwa, tinotenda, muve neKrisimusi yakanaka, musanete kuteerera Studio 7.
Aiwa, tinotenda tete, mhorese muve neKrisimusi nezororo rinofadza kwamuri ikoko mese.
Bye-bye, Ntunga.
Inyaya dzekukecha, guys.
Ndozvandabvunza ka kuti kochii chiri kumboitika, nokuti vataura kuti vakomana vechidiki 5 vese vakapuwa mari dzavo after musi wa 15 December vari kuti saka kana vachinge vazokwanisa kuenda kwavanoenda kunzvimbo kunofara vakasangana nemamwe madzai votadza mukuti wirirana imomo ndo muri kunetsa vari kubva vabaiwa nemapanga
zvakaoma vedwe sikange lekasini leFacebook singakai kusikhumbuzo mlaleli wethu secingweni Silo Tanisa Blessing Dube uti yena mina angene lisanga ukuya ekhaya kodwa zona ngizizamile shame ziyajabula lapho esikhona ngiyabonga mbona uDube lapha ukhuluma ngengane zakhe Nkomo Foster uti yena mina ngiphumelelanga ngesigaba somsebenzi rejoice maphosa Uthi wena kiki linjani mthwakazi hayi siyavuka maphosa ngilethemba lo mthwakazi wonke uvukile Queenspan Madonko uthi wena amachono basakazi kuzoba lobanike laphana kulo 3D Dube uthi wena iZimbabwe siyaphenduka inogo area enter at your own risk zone hashtag friendly warning compatriots Kuzoba lo Richard Dube uthi yena salibonani. Uyabingelela. Lathi yakubingelela Dube. Siya kusikhumbuzo moyo osecingweni. Kunjani moyo? Moyo kunjani baba? Nomzana moyo. Hello, sikhumbuzo moyo.
I think number ya winning ya dona ntunga regatenderere mberi zvedu tichikurukura nhasi izwa renyu vateereri pindai muchirongwa tiwane kwete tichikurukura nemi tichionesana kuti chii chaizvo chiri kuitika kunzvimbo dzamuri pazororo rino rekisimusi vazhinji vari kuchema chema vachiti zvinhu hazvisi kutengeka kufamba kwacho kuri kurwadza nekuti mabhazi ari kuramba achikwira muzvitoro zvinhu zviri kuramba zvichikwira saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano uye zvatiri kupai mukana kuti muwane kweimi muchimhoresa hama neshamwari dziri kumativi mana enyika dzingave dziri muZimbabwe kana kumwewo ndo zvatinazvo ipo pano uye zvetichange tiri kuverenga zvamuri kunyora panyaya yezvatiri kutaura izvi asi kunavo vanoda kufona tipei nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonerai nekuti nhasi izvo ratoda kunyatsotarisa kuti chii chiri kuitika nekuti tanzwa kune vamwe vari kure uko kunyanga chaiko chaiko vari kutaura ivo kuti mafuta ekufambisa ari kudhura ikoko kana wawana uri kutoita iwe ekutsvagiridza chaizvo chaizvo asi regai timbochingamidza vamwe vari palife pedu Donald Mamboma ari kuti Merry Christmas to all VOA listeners and Zimbabweans Paddington Kashanje hanzi watching you from Port Elizabeth Lumo Gwenzi hanzi maswera sei vashamarari tinomufarisa imose pabasa penyu isi turi nani yedu kuno kuMozambique ini ndinoti kudai bond rabviswa towanawo mari yeZimbabwe kwete dzekukwereta kune dzimwe nyika Luke Samuel Simango hanzi moroi pastudio 7 I'm watching you from Rustenburg kuSouth Africa hanzi magariro ayo Zimbabwe zvinhu zvaoma Doktora kwavari kuita business account hanzi IVOA kutanga ndinotenda nebasa ramuri kutiitira rakanaka ndichiti happy christmas kumuri yose yeZimbabwe asi regai titore makola nekuti nhasi izwa rekuti imi makolas mutaure nesu muchitiudzawo zviri kuitika kwamuri ntunga
It's 29 past 8 o'clock, 29 past 1 o'clock here in Washington and this is live talk. We are talking Christmas, which comes in the backdrop of a deepening economic crisis and nationwide hunger that's affecting 7.7 million people. Se tate umlaleli ecingweni ubaba uNdlovu. Kunjani Ndlovu?
Siyaphila Nkomo linjani?
Hayi siyaphila. Osixhuma ngapi kwenda?
Ngogodzwayo eShola Buzi.
Komahlaba ithwale.
Umakala ayithola ndawonto akusisidike ye.
Aha, igama mbani ba?
Ugabiso Ndlovu.
Gabiso Ndlovu.
Yebo Nkomo.
Lidlala njani iKhisimusi khona ngapha?
Hayi thina ngomthandazo ukuthola baba kulobunzima kakhulu Nkomo ngiqinise ukuthi likhathana madoda. Ngapha abantu ngalokho befakaza ukuthi ukukhathana kwethu kunzima, kunzima iqiniso. Siyaphonga ubonto singenza njalo.
Yebo kithi.
Yes, iqiniso shiwa kodwa ke hayi ke kungelani. Inkosi zasiphuchisa kuphela khona besicela ukuthi khona ngaba yavumisane ngoba ngiqiniso kunzima kakhulu akunjethi ukugogolana sekitchen impupe kana esenza $80 zayithatha nje uyayithenga njani
I 10 kg le
yeah I 10 kg iphosi yethu lapha but ngalisifisa ngathi mase begangeni ngapha ikuma 80-90
uhulumende ubeke wathi siyehlile i 10 kg si $50 akwenzakalanga lokho
ngangilapha mnesidile ingafikele phela phuze etown ngale $50 ngasebe ilanda ngale madoda ngapha emashopethi ngapha sinisenza ama-8 abanye 90
ebakithi
eh
hey manje uzakwenza njani lapha Ndlovu indlala kayithiya ngokuyintondolo okugodwa nje ongani kulamahwaho ongakubamba
hayi imbuzi nezabantwana kulo mfana wasegoli ngalithi esibulala okuyisala kwazi kwakho okunye okombuzi lapha sidlulise ikhisimusi le
at least kungcono
kuzaba ngcono ya isibongele kakhulu akoma siyabonga kakhulu isincede kakhulu singabantu bapentsheni bakithi libezizame lokhu sisilisele ukuthi khona uhulumende asingezele kufana kusifakela mbijana kodwa ayikwani siyalibonga kakhulu umsebenzini omkhulu ihlokoze kakhulu basifakele nje i-PCF kaku-500 kasise kuma-300 kathesi
hayi siyabonga Ndlovu khuluma laba bakahulumende nxa belalele njalo ubingelele isihlobo labangani
ngiyabonga nkomo hayi ndingela abantu abami basegoli labanye abasengifana seplumtoe mgadile ngalo ukuthi konke nje bantu ebaphila kakhe ngenkosi ujesu kristu abafake emthandazweni
hayi siyabonga Ndlovu uyidlale kuhle khona ngapho komahlaba ithwale
ngenkosi ujesu kristu ngiyakhulekela lani nkomo ngiyabonga baba
hayi siyabonga ngugabiso Ndlovu sithinteke lapho esefilabusi kogodlwayo
rigaiti tore vamwe mutereri vari panhare tiri kunzwa kuti tinenge tina mufundisi panhare rigaiti ndikwavari halokola
halo maserati
aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura napasta muchaka mupofu ndiri kwadomo
kwakadiko kukadoma pasta
ukadoma kwakanaka asi zvakangooma
tipewo mamiriro akaita zvinhu ikoko
vanhu vache zvinhu zvakaomera munhu womuzimbabwe kuti uende kumusha kundoona vabereki mari hauna mabhazi akwira zvakapetwa saka zvinobva zvaramba zvichiomesera upenyu hwemunhu kunyange nokutenda kwevanhu kunourawa nekutungamirwa kwaita nyika yokwedu ai mwari vabatsira vatungamiriri nokuti bhaibheri rinoti kana vanotonga nyika vakasha mwari nyika inofara asi nezvisi kuitika nyika ike zvine zvinyika tiri kutema everyday munhu akamuka anomuka achipopota muzimbabwe hapana munhu anomuka achifara munhu anomuka achipopota izvozvizvi kirisimasi yasvika asi munhu ari kungopopota dai mwari vabatsira nyika yedu mwari vatitsvagira vatungamiriri vanosha mwari nokuti nyika ikatongwa nevanhu vasingashi mwari nyika izere nokuchema usiku nemasikati
Saka imi sapasta mazwi api amangataura ekushingisa veruzhinji vakateerera panguva iyo ino yekrisimusi
mazwi andinoda kushingisa vazhinji vakateerera ndokuti ngatirambei tine tariro kuna mwari nokuti muupenyu hwatinorarama tinosangana nazvo asi zvinoda kuti tirambe takatsunga shoko ramwari rinoti vose vachatsungirira kusvika pakuguma vachaona mwari shoko rinoti kutsungirira kusangana nekuoma kwezvinhu asi zvakaoma zvakadaro ngatirambei takatsungirira kusvikira pakuguma mwari vanotiwanira nyasha
ko mashoko amungada kutaurira kuhurumende tomboti yakateerera mataura imi kuti vanhu vanotya mwari ndo vaakudiwa ndaapi mashoko amungataura
mashoko andingada kutaura kuhurumende ndinoziva kuti vakateerera asi havanzi
taura henyu
mashoko andinoda kungotaura ndeyokuti ngavarangarire kuti vanhu ndevamwari havasi vavo ndinorangarira vamunangagwa vachiti izvo The voice of the people is the voice of God. Nokubavaramba the voice of God. Asi vanofana kurangarira zvakaitwa Nebukadnezar. Wakaitwa chipuka chisina zita Mwari. Vanhu ndeva Mwari, havasi vevanhu. Vatungamiriri ngavazive izvozvo.
Ameno kana paine vamungada kukwazisa tisatatura vamwekola.
Ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kumusha kugokwe kwamashame. Baba Suzeni vamuchakata namai vangu nanatezvara vangu vari kuchiredzi nevose vashamwari nemivo muitirwe zvakanaka tinoti makorokoto ekirisimasi negoredzira.
Aiwa, muve nezuva rakanaka, muve. Bye-bye.
Thank you. Sithathe umlaleli ecingweni uMthembo. Kunjani Mthembo?
Ngiyaphila baba, linjani?
Siyaphila. Igama elipheleleyo mbani ba?
Elijah Dube.
Elijah Dube.
Yeah.
Uxhuma ungaphi Dube?
NgiseNtebe baba.
Ah, eNtebe, eGwanda South.
EGwanda South kanye.
Lidlala njani iKhisimusi?
Kankoma kuthela Khisimusi lo nyaka.
Yebo kithi.
Lo nyaka iKhisimusi sokudlibizo kuphela lokuthi 25 December vele iKhisimusi.
Heish. Umi kuwobumumu.
Hayi, umumo mubi kakhulu, mubi kakhulu, yona imali yakhona yiyo engasathola kaliyo.
Abanye sizwa bekhala ngempuphu lapha lanxa uhulumende ebethe i-10 kg kumele iyehliswe intengo ibe yi-$50. Sizwa kuthiwa ibizo $9,580 endaweni ezijiyeneyo. Entepe khona ngapho ibiza malini?
I-105 pondi.
I-10 kg.
I-10 kg. Akulanto ehlileyo.
Yebo kithi.
Hayi, kunzima bukhona.
Nxa belalele bona bakahulumende kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Ukuthi kabancede sibili bazame ukuthi bangenele ikakhulu sibili ezitolo. Ngoba kabuthengeki loku lakho kuyimadlana yabo lakho, kodwa izinto ukuthi zithengeka zithengeki inkomo.
Yes. Uqhubi inkomo yini Dube kumbe zifohlile? Ngizwa amanhlogo lapha ekhaya.
Hayi, ziyanti sika lokhu kuzinyamazane ukuthi azimpisi kusithole senzima kabi zilale siba yini.
Hawu, yebo.
Ye.
Ngapha zithole nzima ngendlala ngapha kule mpisi futhi.
Ngapha kule mpisi manje kathe sibe sokushumile imihogo inkomo elapha, imihogo esegangele emahlamvini.
Eish, andingadli umhogo iyafa kanje inkomo angithi.
Ingadli umhogo ivele imhogo. Sibanya kakhulu vele uhamba umnyathela kutatyala. Izihlahla zivela amahlamvu.
Eish, akulobunzima Dube. Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ye, ngiyabingelela kakhulu abazukulu bami abakobulawayo. Ngibingelele lo mzukulu wami okhona leGoli, kabuyanga mani uthi uyehlulwa yimali kathe sibe ngiwhatsapp uthi imali imehlule. Ngithi hayi mzukulu wami, ngawungizwa khona ngapho, hayi dlala iKhisimusi. Ngiyabonga Nkomo.
Hayi, lati siyabonga Mthembo. Elijah Dube, ube le Khisimusi enhle kakhulu, le New Year enhle.
Hayi, iKhisimusi yakhona kuphela kwami zangena esibayeni kuphela, ngibulale yokuthi izinyane kuphela, yiKhisimusi yakhona.
Hayi, kakhulu kungcono lokho.
Hayi, siyabonga baba.
Siyabonga Dube. Titore mwemtere irma.
Ndanzwa pane vanga vakamirira Mukoma Donald Mamboma, muripo here panhare apo?
Ndiripote temavelas mazvera sei.
Aiwa, ndimi listener of the year.
Mukoma ndeipenyu.
Aiwa, ndinofara kunzwa neni.
Aiwa, chokwadi taurai tinzwi.
Zvinogwadza tete mavelas kuti nyika yedu yava chiseko pasi rese nemusadikimu. zvinogwadza tete mavhilasi. Kaonawo nyika dzimwe vamwana anenge achifarawo Christmas, kufarira Christmas, kana kare tichikurawo taifarira Christmas, but iko zvino nyaya dzatinohwa kumushaka hadzifadzi, haizviti haumboitise kuti Christmas. Hazviti ndataura navatete vangu vakwira kubva kuHarare vachiya ku between Chifu nemvuma vachiti kwai vakwira $70. Saka chifunga distance yai kubva muHarare kusvika pachivhu papa.
Ehe.
Pakubata kwa $70. Saka zvinhu zvo apa tete avazamawo kuvatumirawo kuti vawanewo kuHarare bhozi kuti tivatumire pakati pane pachinetse. Saka kuHarare kuizi kutora kuti kune dzimwe hama dziriko. Saka ukavatumirawo zvinhu zvichibva kuno kuzvinda kuHarare straight, it's easy kuvano collect. But mari yavazochajiwa yetransport inogwadza.
Saka imi muri kuenda kumusha here Christmas inoyi?
Kuinda handa kundikana paChristmas asinonga musha muna January. Asi vanga vachitondikomekedza vatiita vangu kuti kana uchiuya uya wakagadzirira mari yakasimba nokuti unozokona kudzokera.
Hanzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Saka zvinogwadza, hazi kai hazvina kumira zvakanaka zvachose.
Kupa nevamwe kola vamboya panhara apa vachitaura kuti kunzvimbo yavari kugara imomo muSouth Africa kune vanhu 5 vakomana vechidiki saizi dzenyu vakabayiwa nemapanga. Zviri kufamba sei? Kwakamira sei kwamuriwo?
Ini ndiri kuRustenburg. Hakuna kuRustenburg hako nyaya dzenoizi dzedziriko asi shoma. Matswana havanavo habiti yakafanana nevamwe marudzi akafanana maZulu kana maXhosa. Vanhu vakakata like vanhu vane unyoro vakanyorovera kana mukasangokona navo muvakadzi imomumu kana mudoro. Haina hangu handichaipinda zvekuteerera kumafarofaro izvi. Saka ukagara ukasaenda zvekumafaro upenyu hwako huyo hwakatiiwo. Kana wangosanganawo nazvo wasanganazvo asi vanhu vechitwana havana havo kunyanya kuita ukasha semazuru kana mamarudzi ari muno. Chero mukatisa kana xenophobic apa panoita papa xenophobia. Kuno kana North West hazvinyanyi kutaurika nokuti zvinonyanya kuitwa nemazuru nevamwe marudzi ari muno muSouth Africa. Hakuno vanhu vari nani kada kuenda kana vamwe vari muno.
Aiwa, pakanaka chimoresai hama neshamwari tipete titore vamwe nhasi pana pari kupisa.
Ya ndoda kumorosawo hama dzangu vokwamamboma kumushagashe kufamba 85 kumushagashe apa masvingo. Ndomorosa vatete vangu vanonzi maifungiwa ndachitaura navo ndataura navo vanonzi ndovafarira chaizvo vandoda chaizvo zamari vari kunonzi kubvuma kumusena. Ndomorosa mbuya vangu kwachinorumba kuzaka mai vakazara mai vangu.
Kuzaka rinopisa?
Zvaka rinopisa wehe kwachinorumba.
Aiwa
apa ndoenda kusamba range kutriangle. Ndomhoresa vose vanondiziva ndakambogara kwenguva vose vanondiziva ikoko. Ndoenda papanganai kuzaka ndomhoresa vose vari ikoko. Ndoenda kwedu kumushagashe ikoko ndomhoresa vose nevose vanondiziva nasekuru vangu vachipadza vanondisekubabatira. Ndovamhoresa chaizvo nevopachitamba. Hama dzangu dzese kumushagashe nevavakidzani vese kumakoholi vakomana vatatamba navo vese ndokumhorosa mese nechitimuve Christmas yakanaka nevose vanondiziva nevateereri vestudio 7 ndomhorosa mufundisi Richard Moyo vachafa kumhondoro. Handizivi kuti vachafa vachipo here mbotaiwo zefainda kuti vachafa vakaenda kupi. Ndo muteereri wekutanga pastudio 7 chitanga chirongwa ichi.
Aiwa tichavatsvaga
mukoma Blessing chati wamande nechitatu nechishanu chati wa 3 days pa week vachafa kumhondoro ndo
tichavatsvaga
namukoma Obey. Na tete Priscilla tichakatanga chirongwa ichi.
Ichokwadi tichavatsvaga shuwe mukoma Obey ichokwadi shu. Maita basa hama vamanyatsoti dyo modzoka futi Christmas.
Ndouya ikoko ndomhorosa kuVoice of America ndomhorosa tatenda gumbo. Mukoma Jonga kandemiri. Tete Mavhelasi muchanganya uye. Mukoma Ntungamiri ngomo. Chris Gande. Namukoma Rejoto ikoko na ndimi yake Mwakalerie. Nemainjinia enyu nevose vanoita vakatati basa richinzwe nevamwe vatisingazivi vari kumasiri kwezvirongwa zvenyu.
Aiga matora mukombe mukoma tinotenda zvikuru. Thank you so much, we appreciate that.
Mukoma makati tinokutenda izvozvo.
Thank you. Donald Mamboma wazi wonkumsakazi wonkumuntu lapha yamazi Mamboma. Sithathe omunye njalo umlaleli cingweni ulungisani kunjani mnumzane?
Ngiyaphila kankomo ndinjani baba?
Hayi siyaphila, isibongo mbani?
Mina ngumpanyimu kudlo yomnyama.
Mpanyimu?
Ye, vela kumpanyimu.
Aha, kusi pamazwi akho lapha ngeKhisimusi, uyidlala njani?
Heyi, eKhisimusi lo nyaka kimi ungani kuzima lapha vele akubambeki lutho into ziyala baba nkomo.
Yebo kithi.
uzima kodwa nge ngafika le mabhasini ngithe nginenye mina ngokwami hayi ambontenzene ukwenza anything ngoba vele yoni ukuthi khona apha ngiyidlale ngikhona apha kobulawayo kuyehlula solo yithi ngizama ukuthumela abadala hayi inkani okuyigrocery kwe-500 kuveleka kuba kwani bebavili nje
ke ngakhuluma lo munye esithi uvela eBotswana obetsha ukuyishopping eFrancistown awazange ukucabange lawe ngaleyo ndlela
ndapho ke sokufuna phela ndidinge leyo forex manje iforex yokuya eBotswana lapha kuyabe sokumeeting board lezitarata ngingabanjwa ngigwetshe 10 years bese ngizithi ngenzeni akuzimo
yebo kithi
ya uzimi ibhondi lethu leli mvele angazi kuthiwa yi-currency but ukuthi sithi i-currency yakhona isiza njani mna kuyangehlula
manje uzayidlala njani kodlwayo uzabe ubhoda njengamalokishi lele labangani
ye hayi yikho esiza kwenza ke namhla ngiye ngaba lenhlahla uzubone ngibhodile nje ngafika ephumula south kumfowethu ngale awu lo malaja kwasuwa twitches okunye okuthunyelwe ngumuntu akabhuti khona la ngahle ngazuza la mamalolibhogu baphathela abanye abantwana ngapha
yebo kithi hayi kuyabongeka yabongeka kakhulu
kodwa khona ngamele sihlale sisethembeni ukuthi hayi izinto zizolunga ngoba hayi singekele ukuba lethemba thi yaba yini imali kayithenga kula magitsi akula manzi school fees khonapho zisikhangele soya kusizama ukuthi khona okuncane ongakudobha kathesi ukwanisa ukukhavisa uJanuwari ngoba ziyavulwa phela izikolo and ukhanya ngani ama-school fees azakhwela ngabo 400-500%
bathi ithemba kalibulali babuye bathi njalo akulahlwa mbeleko ngokufelwa
limkotho lelo kankomo siyabonga sho ukusipha lati ithemba akuzoze kulunga athi kuyabheda ngani
hayi kuzalunga ungathanda ukubingelela
hayi kuhle ngiphalele ithuba lokuthi mbingelele ndiwathanda ukubingelela ubaba nomama bakhona lekhaya ekanyandavu ngithi siyalikhumbula abadala ungezi ngekhisimusi ukuthi kuzima kodwa hayi kuzalunga sizwile lokuthi izulu kalini sekuthemba inkosi izasihawukela line bantu kulinywe ukuthi siphile mbingelele labafowethu uzimangele ofikile umakhosana umfowethu uzibusiso khona ngale phumula south ithi lisele njani hayi mingamfike kuhletela ndaba ngiyabonga basakazi i-studio 7 ilale kahle kusemini ngapho
yeah kusemini kodwa hayi siyabonga uyidlale kuhle ikhisimusi empanyeni
ndandiyidlale kuhle khona ngapho abantu abahle siyabonga shuwa
siyabonga ngugodlwayo ulungisani ovela kugodlwayo khona lekwamahla bayithwale
I think sinembo vamwe khola vakamirira panarir gate ndikwavari hallo khola
hallo
ehe sorry tambo kubatisai kwengo yakareba makadi yenyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi
ndikuma nostendi moyo eno wagwelo esigabeni sesibingo
Ntunga.
Ucingo lwakho moyo lungani lwehla lwenyuke zama ukutsheta kancane lapho khona.
Ya, sizo nje amaNtunga.
Yes, okungconywana ungaqhubeka.
Yebo baba, hayi ngiyabonga baba Ntunga namhlanje lisela ngikhumbula nami baba.
Hayi siyabonga lathu ukuthi ungenile kuhlelo.
Kakhulu baba hey isimo sibi baba Ntunga hey isimo sibi hayi khisimusi kakuda zakhisimusi khona abantu baseduveni zindlala zodwa baba
ye madoda
ihulumende yethu hayi hayi siyehlulekile shiwo iqiniso lihle sesiyabe siyazame sidonsa ngamazinyo sidonse ngaye ngayo yonke indlela kodwa akathesi-ke ngathi ikhuba litshonile baba
Kuyini moyo ovama ukuthenga ube lakho umdeni wakho ukholise ngelanga lekhisimusi ongathi wehlulekile ukuba lakho lonyaka
iqiniso lihle ngivama ukuthenga sibe lami ngithenga ngxenye ko-10 kg rice 10 kg flour but njengamanje ngehlulekile baba Ntunga okutho ukuthi konke ngeza ama-2 kg 2 kgs nesizathu sokuthi heyi ibhondi kalikho and alibengavele kalikho njenganamhlanje songizelele ethawuni impela but ngehlulekile ukuthi ngithenge izinto zonke lezisifiseni sami. Othi hayi indlala yodwa abantwana babe bekhala so ngekhisimusi. Ngoba izigqoko nje zokufika abantwana bekwazi ukugqoka. Akazikho babantunga.
Ye makithi, nxa elalele ubaba uMnangagwa labanye bakhe kuhulumende, kuyini ongathanda ukutsho kuye moya?
Mina nxa belalele beyisitolo sami bengicela ukuthi njengabadala nabo-ke kumele bebone ukuthi isimo esikuso khathesi asibi kakhulu. Ngabe bayahlala phansi bebize ubabuthamisa bekhulumisane engxenye isimo singaba siya sisehla sisiba sihle ebantwini, ngoba njengamanje abantu bahlixoxe zomlomo akuba lutho babantunga. Sibili ezitolo lapha izinto zikhona sibili, kodwa abokwesibili imali akayikho baba, iwa njalo njaloni.
Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ngithanda ukubingelela umzali wami uMandla Moyo, nomzali wami owesifazane uStela Ngwenya, laba bantu abami uSthiwe uShepati, labana abami uSilvester usithokekile usithulisile usithandazile noNqoba Izitha Moyo. Ngithokoze kakhulu kakhulu babantunga, ngicela lihlale limbamba babantunga.
Hayi, sizakwenza njalo Moyo, siza kufonela kwezinye inhlelo. Siyabonga kakhulu njalo, bele khisimusi enhle.
Hayi, nani lifisela ikhisimusi lomnyaka omutsha olithukela baba. Hayi, jabule kakhulu baba.
Hayi, siyabonga Moyo.
Yebo baba.
Stanley Moyo sixoxela ke lapho eseMidlands. Koma vi mimi muchikura ichi chamai nyatso farira kuti kana chiripo muswa 25 maiti nasi tiri kutika khisimusi.
Isu actually tanga tine tradition kuti vabereki vangu vanga vari ma businessmen. Saka vaigara vari kunze vachishanda, taionana kakawanda kacho muswa Christmas. Saka vaibva vati tiri kuenda panonzi pa Orange Grove. Paka hotera kamwe kakari muchinoi.
Muchino zipigwa.
Ehe, tichino zipigwa. Aiwa, tichijika masondido. Aiwa, ndo memory andina yoyo. Asika natiri kumbato, titozo vaikoko maitenda kumbato, sangana ne hama, ne shamwari, zineke zava uchi. Pinge uko, tichijika futi nyama ye uku. Ne ma drinks zvese. Aiwa, tichina kidzwa.
Muchino zipigwa. Ai, susu, mdarangu aishanda ku South Africa, aiwa injifa, saka... Zaito ya ni ma 10 kg ema rice, tastic rice, ine mayonnaise, ine tomato sauce, netu mwetu ma watu wati toka wanda wanda. Aita izi pigwa zvekuti. Ndiyo memory andi na yoyo.
Koye
zvish. Tovya mbudzi, zvichaka daro. Zvichaka daro.
Unogo na kufya mbudzi?
Kufya mbudzi? Unga vira na mbudzi nenere. Mbudzi... Asi ndichikura ndaitya kunyatsoicheka pauro apa. But mazuano ndinombotya hangu mudzimwe nguva, kwete kutya kwekuti ndiri kutya, but you know, my conscience I would feel very guilty, but ndikaona anocheka andoivhiya 10 minutes ndinge ndapedza.
Aiwa, pakaoma. Aiwa, nhasi sekutaura kwataita tiri kuda kungoonesana kuti muri kuzvigona sei. Tanzwa kune vakasiyana-siyana vari muSouth Africa vapinda vachitaura, tataura navamwe baba vari kuinyanga vanga vari kuchema-chema vachiti nyaya yemafuta yekufambisa ndo iri kunetsa. Asi regai tiende kuna muteereri wedu. Halo, mukoma.
Halo, makadini wari dzangu?
Aiwa, tiri wada. Asi dzikisai volume yenyu, ndiri kuzvizwa ikoko.
Oya, mukazi dzike zvino.
Taurai yutidzi.
Makorokoti Christmas.
Aiwa, takamirira kupinda muChristmas. Tasara nemazuva mangani mairi.
Tinokutenda kuti Mwari unozarisika kuti kana akagona kubva nechijanuary kusvika ike zvinezvi. Haagokoni wekudaro.
Aiwa, ichokwadi. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura navagogodi vari kuSouth Africa.
Taurai tinzwi.
Hai, ndinoda kuti ndakutora mukana uno kukwazisa mhuri yangu yose kuti ndabve pamushosho. Ndichikwazisa vana mai Stefani ndivo vadzimai vangu. Ndichikwazisa na Stefani wacho ari kugwanda. Ndichikwazisa na Fiona ari kuHarare. Netimu yacho vana Bheri vari kumusha kwaGutu nanaliyona nanatadiwa nasho. Tinoda kupinda Mwari nokuti tisukidza kuti tisvike panguva inotivatiwa.
Kupane zvamakagadzirira here mastondido ekuendesa kumusha kana kuti muri kuenda here kumusha paChristmas apa?
Ini nguva ino handiwa ndikufamba ndichienda kumusha nekuti zvokuti ndinoziva kuti unogona kuseenza nguva yese. Mari yacho yese yoputwa nemabhazi. Saka zvouno nguva iriri hapana. Saka ini ndinowanza kuti ndinotiratumira zvinhu woryawo Christmas yavo vachifara. Inino pana January February toendavo tozonourayawo mbudzi dzedu woitaura huya hwembudzi hwokumona huya hunonaka huya. Saka kutumira hedu takatumira havo zvokupfeka nezvokudya izvi.
Aiwa pakanaka. Aiwa pakanaka muve ne taurai.
Ndoda kukurudzirawo pane muchinda wekuti ndabva ndadzataura kuti vatari kuredhosafuta kuti pane vamwe vanhu vanokwana kuita vashanu vaibayiwa nemapanga.
Taurai tinzwe.
Ndoda kukurudzirana naZimbabwe kuti vakomana nevasikana hazvirere kuti kana munyika medu tisina kumira zvakanaka kwatainda tikanoshanda tikaona zvatawana tokanganwa. Ngatisakangana nekuti kunoku kuno munoburitsa tichadzokera kumusha tinozoshandisa zvinhu zviya zvatakadii zvatakashanda. Saka ngatisafira mutango.
Aiwa mashoko makukutu.
Ndo mashoko angu anoda kupa vanhu vose vari kunze kwenyika kuti ngatizive chatakavinga nyika yedu ichanaka.
Aiwa tinokutenda ishaizvo muve nezuva rakanaka.
Nenivo Mwari atiitire zvakanaka nokugona kutibatira mawaya zvakanaka ipapa.
Aiwa tiripo handisi muri kuona vamwe vatoenda kuzororo isusu tinawo mapadza tiri kungorima.
Mwari akuwedzere makore kurarama.
Tinokutenda itunga.
Thank you. There inini gore rino mavhi gore riya ndakaenda Gumba. Ndikasvikouraya mombe. Saka gore rino ndanzwa kuti mombe dzacho dzakaonda bhozi panga pane nzara. Ndikati saka kuinda pasina mombe dzakakora hapana mombe ichaurava paka. Saka ndikati arega ndombogara mushana.
Aiwa rega titore muteereri wedu wokupedzisira. Halo kola.
Shalom, makadii?
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura naBeautiful Show kuHurungwe.
Kuhurungwe kwakadii ikoko?
Kuno kuri nani zuva kupisa. Mbeu dzacho dziri kungofa, zvinhu dzacho dzakaoma.
Muri kumagunje here?
Kutodarika magonje kwamukonori chaiko.
Okay. Saka muri kubata seiko zororo rekrismas iri?
Zororo rekrismas rakatooma vedhuwei, hakuna chiriko. Sesu tichangobva kuchikore izvozvo kuti vabereki vatene krismas. Zvinhu zvakaoma. Next year January ndingo chinda kuchikoro saka zvakaoma.
Muri kudzidza kupi ko munina?
Ndodzidza paHarare Poly.
Saka chii chaungati wewe ungada kuti hurumende inzwe kubva kune imi vechidiki vakana vakateerera?
Tivati hurumende iwaniso vanhu mabasa. Uyezve vasimudziro pazvirongwa sekuti vabereki iko zvino vazhinji vanobvesa nekurima. Saka tati vasimudziro pazvirongwa zvekurima. Uyezve munyikawo ikonomi ingeri stable. Like mari iko zvino hatina mari yatiri kuti tiri kushandisa mabhondi acho hasi kushanda. Tiri kushandisa maUS achona ari kunzi akapinda muno muZimbabwe anenge asisina value. Saka zvinhu zvacho zvakatooma. Hurumende yedu dei yatigadzirisirawo pane zvinhu izvozvo. Dzimweni dzenguva nyika inga asimukira.
Aiwa tinotenda munin'ina. Ungomhoresa kana munhu one chaiye nguva yedu yapera.
Ndofunga ainda ke si sifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje sihlobo esithandekayo. Siyazi kuyaphithizela ngalesi sikhathi seKhisimusi, abatshayeli litshayele kuhle emgwaqweni lapha. Lihambe ngonanzelelo, hhayi ukuphuza utshwala bese liyatshayela. Abatshayeli bamabhasi lemtshova lihambe kuhle labadala emakhaya kwanele olivalelisayo ngintungamile inkomo.
I'm Marvelous Mhlanganya, who you're saying have a very good evening, and let's meet again. We're continuing this Christmas theme throughout this week. You have a very good evening. Bye-bye.